vaongororo vesarudzo ava vaitaura nemumiriri wetriple c vari kukwikwidza musarudzo dzejare reparamende kuzimba west vameki atanyanyiwa pamurombedzi painge paine musangano webato rinopikisa iri wekutsvaga rutsigiro vatanyanyiwa vanoti pavakatanga kutaura nevaongorori vesarudzo pakabva pasvika imwe motokari yaive nevanhu vana vainge vakapfeka nhumbi dzebato rezanu p f avo vaiti vaida kuziva kuti chii chaidiwa neveeu kubva kwavari vaenderera mberi vachiti pavakatuma imwe nhengo yebato ravo kunotora simbi mumotokari vanhu ava vakafunga kuti vainge vatuma kunotora pfuti zvakapa kuti vaite chitsoka ndibereke vachitiza vanoti vaongorori vesarudzo veeu vakabva vatiza vatanyanyiwa vakasiya basa muchipurisa vave nenyembe pamusoro yaassistant commissioner asi vachipindura mubvunzo westudio 7 veeu vatenda kuti pane vanhu vakadarika nepavaiita musangano nevatanyanyiwa vachidaidzira mashoko avasina kutaura vati havo musangano wakazoenderera mberi asi vatanyanyiwa vanoti veeu ava vari kurova havo imbwa vakaviga mupinyi asi mutevedzeri wemushandi mukuru mubato rezanu p f vafarai marapira vanoti bato ravo harina chekutya uye hurumende yebato ravo ndiyo yakakoka vaongorori vesarudzo sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira rezimbabwe election support network kana kuti zesin vaandrew makoni vanoti hapana chakaipa kuti vaongorori vesarudzo vataure nenhengo dziri kukwikwidza nevamwewo vane chekuita nesarudzo
sangano akasiyana-siyana nemasashuva akasiyana-siyana kusanganisira kana vachida kusangana nachida kunonyika bato riri kutonga mabato ari kupikisa nevese vainogona kuti vaanogona kuvasangana navo kuti vanyanyonzwisa kuti zvakambomira sei munyika takatarisana nesarudzo
mumazuva adarika mutauriri wemutungamiri wenyika vageorge charamba vanga vachiyambira vaongorori vesarudzo kuti vasapindire mune zvavari kuti zvematongerwo enyika vacharamba vari kunyanya kushora rethe Carter Center inotungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeamerica vajimmy Carter uye veellen johnson Sirleaf Center inotungamirirwa nevaive mutungamiri weliberia amai Ellen Johnson masangano aya anoremekedzwa pasi rose nekusatora diri panyaya dzesarudzo ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.